ndini Blessing Zulu ndichiti eini msoro inawo dzedu dzanhasi china gunyana 29 2016. Muutungamiri webato rinopikisa removement for democratic change vamogen tsvangirai vanoti vesadac african union neunited nations vanofanira kupindira munyaya yekupambwa kuitwa kafira mberi uye kushungurudzwa kwevanhu munyika zvinhu zvisati zvasvika pakaipisisa. Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vari kufara nekuwana mhinduro kubva kuWorld Bank yekuti sangano iri haritsi kuzopinda munaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chemari. Vanhu vanorarama neurema mudunhu remasvingo voronga kuratidzira mangwana vachinyunyuta nehurumende iyo vari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika izvo zvaita kuti upenyu hwavo huome kupfuura vamwe vanorarama vasina urema. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable nhasi na8 PM tiri kutarisa mabatirwo ari kuitwa vanhukadzi majeri emunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page yedu nekudzvinya pakanzi like pafacebook page yakanzi VOA Shona.